Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 6 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC Nelson Chamisa vaita musangano kuSakuba Stadium kwaMutare nhasi. SADC yokurudzirwa kupindira muZimbabwe pasati panyanya kudeuka ropa musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League uye kuFIFA Women's World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano kusakubva kwaMutare uko kwange kwakaungana zvuru nezvuru zvevanhu. Bato ravo rapomera bato riri kutonga reZANU-PF mhosva yekuda kumboedza kutyisidzira vatsigiri varo kuti vasaende kumusangano uyo. Asi vebato reZANU-PF vanoti vanoteerera kurudziro inogara ichipuwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda runyararo pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu. Mukuzeya nezvemusangano wanhasi tabata mumwe mukuru mubato reCCC amai Linet Karenyi Kore tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvanga zvichitaurwa navachamisa pamusangano wanhasi.
Takataura nyaya yemapolisi achange arimo muNewgrit Zimbabwe. Takataura nyaya yekueducation kuti from 0 to grade 7 kuchange kune free education. Takataura nyaya yenew curriculum kuti tichagara pasi vanogadzirisa ishu yemakala nekuti vanhu makala hasi tambirika kuvanhu nenyaya yekuti hasiwo expensive vakwanise kudzidzawo zvakanaka. Saka vati muno grade Zimbabwe zvete zvinotitagadzirisa. Takatiwo vana kuyunivhesiti vanofanira kunge vachipiwa magrants ekuti vasarawo vange vachibatsirika pavanenge vachiwana dzidzo yavo yakanaka. Vataura ichi yevakwedzura 65 years and above kuti vachange vachibatsirwa nehurumende kuti vawane chouviri kuti vawane kurarama zvakanaka. Vakataurawo ivo kuti ivo vakwedzura in terms of their health fanira kunge hurumende ichidera kuvarapawo kurapa mahara nekuti vanhu vachikura nezvirwere zvinenge zvichiwanda. Vataura ishu yemadzimai anenge akazvitakura kuti aiwa kakana vaa muhurumende iyoyo vari kuita national duty. Vakapedzisira vachitaurazve nyaya yekuti nyika ino iyi especially Manicaland province. Vakataurawo ivo kuti tine border timbers tinofanira kunge tatove mafactories anogadzira even matishu chaiwo chaiwo and everything. Vakataura kuti vana buffalo so vanofana kuuya kudzokera panzvimbo paya pataiziva kuti kune mabuffalo so vana dairy board and everything. Saka vataura tourism kuti mumanikalendi munomu setourism resort inofanira kunge iriwo inotariswa zvinhu kuti zvinge zvichiitwa decentralized.
Asi zvimwe zvavari kuvimbisa zvekuti vakwegura vanenge vachipuwa rubatsiro zvakadaro daro, mari yacho inenge ichibva kupi Michael?
Mari inobva kunyika yedu. Tine over 60 minerals muZimbabwe. Zviri kungoda management kwayo kubvisa corruption zvinhu zvoita confident kuti vanhu vese mainvestors vakaita confident they will come and invest. Vanhu vakawaniswa mabasa. Nyika inenge yane mataxes, nyika inenge yakukura.
Totarisawo nyaya yekutyisidzirwa. Nhasi mambosanganawo here nematambudziko?
Aiwa, vanhu vazama vanhu vezvanhu kutyisidzira vachicheta vanhu vavo mutumanzvimbo twavaita kuti vanhu vasabuda vasauya kumarali vachityisidzira vanhu nezuro vaitoita zvemamati vakanga varonga kuti vanoda kuita gara yavo isina kuzoitiwa. So kutyisidzira vari kutyisidzira kunyanya nyanya imo musakupa. Vane nyaya yekuti izvo murungu hatidi murungu muno, asi vanhu vari kuti vanoda Honorable Brian James kuti their member of parliament. Saka zviri kuvashaisa, zviri kuvashaisa mufaro.
Mumwe mukuru mubato reCCC amai Linet Karenyi Kore vachitaura vari parunare kwaMutare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaitawo musangano wavo mukuru kumutawatawa kumashonaland East Province, uko vakati vanofunga kuti bato ravo richakundawo zvine mutsindo. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye vakawanda vari kubhejera vachamisa navamunangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Gungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC riri kutarisirwa kuita musangano mukuru kana kuti Extraordinary Summit svondo rinouya musi wa17 kuLuanda kuAngola. Musangano uyu uri kuitwa pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu dzemuZimbabwe, idzo dzave kushorwa nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, uye masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze achiti hadzisi kufambiswa zvakanaka. Izvi zviri kupa kuti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakaita savamunjodzi Mutandiri vakurudzire kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamutandiri.
Sevanomirira kodzero dzevanhu chikumonita zvizhinji zviri kuitika kunyika yeZimbabwe takanangana nesarudzo dziri muna August uno. And zvimwe zvinhu zvacho zvatiri kusangana nazvo zviri kuratidza kuti environment yacho yaida kuti vanhu vakurumidze kupindira. Hurumende yeZimbabwe yoisa neyoita nepainogona napo kuti pasave neviolence, asi mhirizhonga iyi tichiona sekuti iri kungobva divi rimwe chete rakanyanya.
Mungapa muenzaniso?
Pane maripota akawanda atotarisa kubva kumaorganizations ari muZimbabwe akaita sana ZPP kana Crisis nevanhu vakawanda ari kutaridza kuti environment yacho kana kuti mamiriro ekunze takatarisana nesarudzo ari kuenda achiita achityisa. Pane kutyisidzirwa nekurohwa nekufa kana kuurawa kuri kuitwa vanhu, izvino zvisina kunaka. Saka tiri ipapo tikuzama kuti titaure nevane simba muutungamiriri hweSADC nevakabata zvigaro zvakaita sematroika chee nevakatora muna August uno kuAngola zvigaro izvozvo, kuti vanyatsotarisa zvizhinji mumiriro wakaita nyika yeZimbabwe. Nekuti tinofungidzira kuti SADC inofanira kupleya role yakakura pakubetsera kuti Zimbabwe ive nesarudzo inozoremekedza zvido zvevana veZimbabwe. Izvi hazvigoni kuitika kana zvinhu zvairamba zvichingonongwa mumasarudzo dzapera zvisina kugadziriswa zvakasangana zvakaita semhirizhonga nezvizhinji zvakabva muMohlande Commission. So tiri kuzama kuti utungamiri hweSADC hutarise zvizhinji Zimbabwe, uye kuti vagone kupindira vachibetsera kuti environment ive inoita kuti sarudzo dzive dzijekerere, dzive dzinoremekedza zvido zvevana veZimbabwe. chine zvecha tukuza makuti titaure ne mesa that inyaya ye report rakaenda kumuitwa mese ati kuZimbabwe
gwaro iri rino ratidzei
notaridza kuti Zimbabwe yakamira sei panyaya yekuveredi kuti ite sarudzo kufunga kuti ripoti iroro raifanonge rakabuda nekukurumidza raifanonge rakapiwa kumhuri yevana vemusadhati kuti vaone kuti Zimbabwe yakagadzirira here
vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Mumiriri weZimbabwe kuDRC uye vaimbova muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva pfupi vachinzi vanga vachirwadziwa nemudumbu. VaTomana vange vave nemakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa. Vanonzi vakatanga kurwara mushure mekuenda kuHonde kuManicaland. Kuti tinzwe nezve nyaya iyi tabata mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Tabatikana nedzinoparadza idzi dzaambasada wedu Johannes Tomana vanga vari ambasada vedu kuDRC. Tine hurombo kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti vashaya kuHonde Valley. Kana tava nezvimwe tichange tichikuzivisai nokufamba kwenguva.
Mashoko emutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari muHarare. Zuva range ratarwa nenyika dzekumawirira rekuti mauto akabvuta masimba muNiger anga adzosera mutungamiri wenyika iyi pachigaro vaMohamed Bazoum rasvika asi paine vakawanda vari kukurudzira nhaurirano kwete hondo. Gungano renyika dzemubatanidzwa dzenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS richagarazve roona kuti rotora danho ripi. Nyika mbiri dzine miganhu neNiger dzinoti Chad neAlgeria dzinoti hadzisi kuzotumira mauto uye dzimwe nyika dziri kutongwa nemauto akabvutawo masimba mudunhu iri dzinoti Burkina Faso neMali dzinotiwo kuda kurwisa Niger kudzisvokosva. Mauto akapandukira hurumende ari kutungamirwa naGeneral Abdurahmane Tchiane avanonzi vainge vachida kudzingwa basa zvakapa kuti varonge kupidigura hurumende. Mauto aya anonzi ave kuda kuti chikwata chekuRussia cheWagner chipindire chichivatsigira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza.
Dambudziko rapinda kuNiger idambudziko guru nekuti tiri kuona pachiita makakatanwa kwete pakati penyika iyo yeNiger neECOWAS asi kutoti kwane dzimwe nyika dzakutopindira kusanganisira nekushedzwa kwevari kunzi vabatsiri vekuRussia. Saka izvozvo zvinogona kutiita kuti tinge tane hondo ine vakawanda vari mukati mairi zvinova zvinoita kuti nyaya yacho iwedzere kunetsa.
Ko sei nyika dzakaita sana Russia, America nana France dziri kuda kupindira zvakanyanya kunyaya dzezvematongerwo enyika iko kunyika dzekumawirira kuAfrica?
Chinoitika ndechekuti nyika dzakaita sana America vana Russia vana France vanozviona sevakuru panyaya dzezvematongerwo enyika yepasi rose yatingati muchirungu global politics. Vari kutsvaga kuda kuona kuti vangaita influence munyika dzakawanda kwete chete dzekumadokero kweAfrica asi nyika dzese pasi rese dzichiri kubudirira vari kuda kuisa maoko avo kuti vange vaine control. Saka pane kakurwidzana kariko pakati penyika hombe idzodzidzi kuti dzinge dzichikondrola nyika dzichiri kubudira nyika dzichiri nyika diki nyaya iyi inotobva kunhoroondo yezvematongerwo enyika nyaya dzecolonialism.
Hapazoite here matambudziko kuri kuti ECOWAS yapindira Russia yotumirayo mauto ari kurwisa mune dzimwe nyika dzemuafrica Wagner.
Ayo dambudziko ritoripo vazulu nekuti hondo iyi kupera kwayo kunogona kunesa nekuti kwakuchipindira nyika dzakati wandei ende hazvizikanwi kuti anogona kukundwa pakarondi yani nekuti Russia nechikwati chewagner ichi vanogona kunge vaine zvombo zvinogona kudarika ECOWAS ipo paine nyaya iyoyi yekuti paita kukuduburwa kwehurumende nechisimba nevemauto iyo iri nyaya isingatenderangwi muECOWAS nemuafrica mese.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudengenyika kwenyika kwaitika muguta reZhejiang makiromita mazana matatu kubva kuBeijing muChina. Nhasi mambakwedza kunonzi kwakuvadza vanhu gumi nekuparadza midhuri yakawanda, asi hapana hapo munhu anzi afa. Makateerera kuStudio 7. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu, uyewo kubva na 7 kusvika 7:30 manheru egaega muvhuro kubva svondo kusvika svondo pamasaisi anoti 909 a.m. 6175 7255 pashortwave. Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ranodonzi John Muchenge, the director for Forge Zimbabwe Foundation.
Mukoma John, mukatiudzawo kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Sangano redu rinoshanda nevechidiki vanobva kumapato akasiyana-siyana muZimbabwe tichiita nyaya dzekupromota peace and political tolerance in our country ahead of 2023 elections. Maona Zimbabwe iri kuita maelections musi wa23 August, anova 2 dzasara. So tiri kusangana nevechidiki vemapato akasiyana-siyana tichipromota nokurudzira kuti tibatane, tisarwe, tisaite mhirizhonga takananga nemaelections atinawo muZimbabwe.
Pane misangano yamati mamboita here uye maitira kunzvimbo dzipi chaizvo?
Takatanga kuengeja mapolitical parties muna 2021 and tiri kufara kuti tiri kuramba tichingovaengeja. Mazuva ano takanangana ne11 mapolitical parties ari kuparticipata maelections edu. Tiri kusangana navo kuti pavanenge vachikambena vakambeni murunyararo. So takagadzira peace pledge yevechidiki yatitoita kuti chasainiwa musi wa10 August, uyezve takagadzira imwe document yekuti Zimbabwe youth charter on peace in the electoral processes. Richava document yefana zvekare nemapolitical parties iwayo. Rinongova document rinova guida participation yavo in the electoral process but in a peaceful way. Ende tinofara kuti nhasi uno tambotaura nevezeki vatipa futi mvumo yekuti tiite yatinoti voter education, yataiita neNPRC yatinoti voter peace education, yekuti tiengage mapolitical parties tichitaura navo kuti tikurudzire nyararo mukati menyika ino reZimbabwe.
Ivo vemapato ezvematongerwo enyika aya vari kupinda here muzvirongwa zvenyu kana kuti vamwe havatoi?
Vari kupinda rese. Tinofara kuti so far all the 11 political parties dziri kuparticipata mumaelections atakatisangana nawo vari kubvuma kufamba nesu. Taimbofamba nevamwe vanga vari 6-7 matakazoengeja vese ekuita maelections vapinde muchirongwa chekukudza runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe. So tinofara kuti mapuresident avo emapolitical parties vari kukurudzira uye vari kufara nebasa ratiri kuita rekuengage mayouth avo kuti kurudzire nyararo tikanangana naelections munyika ino yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti mhirizhonga inenge iri kuti wedzereiwo mazuva apera. Zviri kukonzerwa nei semaonero enyu?
Semaonero edu, zviri kukonzerwa nevanhu vari pamagrassroots. Nokuti kana vari vatungamiri vemapolitical parties, tinoona kuti last week into Friday, matop leaders emapolitical parties vakasaina peace pledge muHarare yakaitwa nemachechi vachiti tioda kutivenera nyararo mukati menyika yeZimbabwe. But vanhu vari kuground kuzasi ndokwatiri kuti takwanisa kunoengeja mapolitical parties, nyaya yemeseji yenyararo yasvika kuzasi. Nekuti kumaleaders vanenge vari vese vachiwirirana vachitaura pamwe chete. But kuvanhu vanenge vari kuground, masupporters emapolitical parties, ndiko kuri kubuda nemhirizhonga. So seorganization tinoendeja mapolitical parties kuti pavari kuita marallies avo ngavataure nyaya dziri nyararo. Takamboita mamasongs erinyararo atakakumbirira kumaradio stations aridhio. Tinofara kuti mava masinzi ari kumaridza mamusic aya achiramba achingokumbira reminist of information kuti aridhi kumaradio akawanda, meseji iyoyo yerinyaro isvike kumunhu wese ari mukati menyika ino yeZimbabwe.
Ko sei zvakakosha kuti munge muchitaura nevechidiki? Sei zvakakosha kuti munge muchitaura nevechidiki zvamuri kuita sesangano?
Vechikuru havasiyo vanopinda mastreet vachiita violence pazviri kuitwa nevana vechidiki. So enzo redu or aim yedu seorganizatio ndeyekuchinja behavior or perception or attitude yevana vechidiki, because ndivo vanotumwa kupinda mastreet vachitora matombo vachitemana vachiputsa mahwindo vachigwa, nekuti hationi vakuru vachidaro. So tikaona vechidiki vanzwisisa nyaya yerunyararo nekubudiriro mukati menyika yavo, tinovimba kuti tange tine runyararo, because ivo ndo vanotumwa kuti vaite violence. Ndo vanomhanya masiti vachitema pese pane violence, vechidiki ndo vanoshandiswa sematools of political violence nekuti vanhu vakuru. Saka takati seorganizatio ngatiendejei vanhu vacho vari kushandiswa nevakuru, wedha vakuru or vakuzvifungira iye vechidiki vacho, kuti ngatiengejei vanhu vacho vari violence vavo vaige kuita mhirizhonga munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma John nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you, tinotenda, maita basa.
Manga makateerera kuna mukoma John Muchenje, avo vanotungamira sangano rinonzi 4H Zimbabwe. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manero akanaka vatereri, imi ndimi Tanonoka Wande. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe wedu.
Makadiko vabereki, ini ndinoizwa last munyarara ndobva kuchipinge. Ndaida kubvunza kuna mufundisi Mandisodza panyaya yezvichitendero iyo, kuti Bhaibheri risati ravepo, Jesu asati avapo, kutaura izvo here kuti muAfrica munomo vanhu vatema tanga tisina chitendero chedu chataibhilivhera kwechiri? Ndopendingada kuti vanditsananguriro ipapo, because pamwe pacho muhistory panozi before Christ and then after Christ, which means tanga tagara tine zvatanga tichitendera mwazviri, tichitenda futi kuna mambo anova iye Mwari noti Jesu. Ndatenda kana vakandibatsirapo.
Ndinoti Manheru kwamuri Reverend Mandisodza, mubvunzo uyu watumirwa kwamuri.
Ndinokukwazisai vadiwa vateereri, ndinotenda Mwari vari kutichengeta. Ndotenda tingatase musoko raMwari. Jesu notaura John chapter 9 verse 39, kutonga ndokwandakauyira panyika ino kuti wasingaoni waone nevanoona kuti vave mapofu. Tarisazve pahurukuri yakaita nemudzimai weSamaria patsime, kubva John chapter 4 verse 21 kusvika pa23. Madzibaba edu ainamata mugomo iri, imi munoti muJerusaremu ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati Baba pagomo iri kana paJerusaremu. Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponisu runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vashumiri vezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi. nokuti baba vanotsvaka vakadaro. Tarisa kuti ihurukuro yakafanana naiyoyi yekuti muZimbabwe takanga tiine zvitendero zvedu chiKristu chauya ichocho ichokwadi. Asi Jesu unotaura kuti ndakauya kuzosvinudza mapofu. Nekuti vanoona wave mapofu, tiri kutaura kuti uri kutipa muono mutsva zviri maringe nekunamata kwedu. Ngatitarise pahurukuro yaaita nemudzimai weSamaria. Unotaura zvakare kuti nguva yatokwana yekuti hatichanamati Mwari pagomo kana kuti muJerusarema, asi taakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Zvoreva kuti zvaakutaura kuti munhu wese unokwanisa kunamata nekuda kwechimiro chaapo chitsva chekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Pounobva ataura zvakare aenda kuAthens achiti Acts chapter 17 verse 22 ne23, imi varume veAthens ndinoona kuti munonamata zvikuru, nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata ndikawanawo aritari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asikazivikani. Zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai. Wadikane hama, ndinoda kutenda nemubvunzo wabvunzwa uyu kuti hausi kubvunzwa nemuZimbabwe chete, uri kubvunzwa nemakazvarwa Jesu muJerusarema. KuvaJudha vari kuti tine tsika dzatanga tichiita imi musati mauya. Ko, zvamaakutiudza ndezvipi? Hungu vaprofita vanga variko, nyanga dzanga dziriko, varoyi vanga variko, izvozvo hazvina kuipa. Asi nemuroyiwo zvakare ari kunzi nesoko raMwari, tendeuka. Pawanga uchiona zvisizvo, taakukupa maziso emweya uchifamba mumweya nemuzvokwadi. Nyaya yedu iri pakuti ngatifambei mumweya nemuzvokwadi. Ndo vanhu vari kutsvagwa naBaba, ndo chiyero chaapo chekuti munhu wese unokwanisa kukwana. Hazvichanetsi kuti ndeyekuchipinge, ndeyekwamuzokomba, ndeyekuchikaranga, asi tinokwanisa kuisa nechiyero chimwe chete tigare zvakanaka nyika yedu. Hapana kupokana kuripo, hapana kurambidzwa, asi kungozi taakubva pane mamwe maitiro, pataibatira pane zvinoonekwa, taakupinda mumweya nemuzvokwadi. Dai Mwari wazotibatsira vadikani kuti zvese zviriko, tikushira kuti nevaroyi vavo nen'anga idzodzo navaprofita venhema ngavauye kumweya wezvokwadi nekurarama muzvokwadi. Tenzi ari mubatsiri, ndinovimba Baba tanonoka, nyaya yedu iri kufamba zvakanaka. Musika vanhu ariko hungu, asi Jesu akatumwa naMwari mwanakomana waMwari kuzoparidzira nyika ino neparidzira ivhangeri kuti ngatidzokei kuna Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndatenda hangu, amen and amen.
Mukoma Last Munyarara, tinoimba mubvunzo wenyu wapindurwa zvakakwana. Tinotenda zvakare Reverend Mandisodza. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Premier Soccer League: Dynamos 0 Wange 0, Manika Diamonds 2 Capes United 0, Herentals 2 Triangle 2. Zvabudawo mitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup iri kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Netherlands yakunda South Africa 2-0, iyo yabva yabuda mumakundano aya. America yabudawo mumakundano aya mushure mekurohwa mumapenarity 5-4 neSweden. Nyika mbiri idzi dzanga dzamboita mangange 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaita musangano kwaMutare nhasi, uku kwanga kuine zviuru nezviuru zvevanhu. SADC yokurudzirwa kupindira muZimbabwe, ropa risati ranyanya kudeuka pamberi pesarudzo. Aiwa, hama wadiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.